Masikati akanaka vateereri tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemugovera zvita 30 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti iri kushushikanawo zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe mugore ra2017 kusiyiwa basa kwakaitwa nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutenga nekutengeserana munyika, Dr. Mike Bima, vanoti hurumende ichiri kuongorora nyaya dzekukwidzwa kwemitengo munyika pamwe nekukurukura nevemabhizimisi kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vabima vanoti hurumende yakatanga ongororo yekutsvaga zviri kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu munyika kubva kunotanga kugadzirwa kuti vaone kuti vangagadzirise sei dambudziko iri.
Zvino tiri kuona kuti kune vamwe angava mawholesalers, angava maretailers ari kukwidza mitengo. Tiri kuti sehurumende tine tichida kuti tinge tichiona kuti muno mumasectors akasiyana-siyana tinatsoongorora kuti kune vatinoti mavalue chains, kureva kuti kana tichitaura kuchingwa tiri kutaura vanobika wheat, vanogaya wheat, vanotakura wheat, vanoita zvakawanda. Tine tichida kuona kuti vese ivavo chindevapi pakati pavo vari kukwidza mitengo, kuti tigoda kuti tinzwisise zvikonzero zvinoita kuti mitengo inge ichienda pamusoro. Hurumende ine ichida kunatsoongorora chaizvo kuti kana paine vaya vane zvinovakanganisa, vane zvimhingamupinyu zvaanazvo, tione kuti tinozvigadzirisa.
Vabima vanoshorawo zvikuru vemabhizimusi vari kungokwidza mitengo nekuda kwenhafu. Vabima vanoti hurumende iri kuzotorera marezinesi vese vanowanikwa vachikwidza mitengo zvisina zvikonzero.
Vaya vari kungoda kukwidza nokuda kuti vanongoda kuti vaite mari yakawanda, vaite profiti yakawanda, hurumende haibvumirani nazvo. Saka tinoti ivavo tine tichida kutora matanha okuti dzimwe nguva tivatorere marezinesi avanoita kuti ave mubhizinesi navo, nokuti vane vachiita zvinhu zvekuda kunge vachigumbura kufamba zvakanaka kweikonomi.
Vabima vanotiwo vemabhizimusi vane mitengo yakasiyana-siyana pachinhu chimwe chete, zvichienderana kuti munhu ari kuda kushandisa nzira dzipi dzekubhadhara. Kana vanenge vasina kuratidza mitengo yavo, vachatorerwawo marezinesi avo. Kunyange hazvo vabvuma kuti vemabhizimusi havasi kuwana mari yekunze zviri nyore, vabima varamba vakati kukwira kwemitengo kune vamwe vemabhizimusi hakunei nekunetsa kuri kuita mari yekunze.
Dambudziko reforex ririko, asi vamwe vakungorisevenzesa kuri kuda kuti vaite sokuti ndo zvikonzero zvekuita kuti mitengo ikure. Havazi vanhu vese vanoda forex. Vanoda forex tinovaziva, ende iro bhangi guru rinotovaziva vanoda forex. Riri kuedza painoita pavanogona kuti vape forex iyoyo. Asi iko zvinezvi taakunzwa nevamwe vasingambodi forex vachingoti inyaya yeforex ndo iri kuita kuti mitengo yakure. But kuri kuda kwokuti vanhu vane vachida kuita mari nenguva diki diki vaakusevenzesa chikonzero ichocho, asi dzimwe nguva isiri nyaya yeforex kwavari.
Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu, vanoti vari kufara nematanha ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa nyaya dzezvemitengo. VaMutashu vati chiri kunyanya kuvafadza kukosheswa kwenhaurirano nehurumende.
Tiri kushanda pamwe chete nehurumende, haasi matanho avari kutora ivo voga vasina kugara pasi nevanotungamirira mabhizimusi, naivo vacho vari mumabhizimusi vacho. Chatiri kunyanya kufarira ndechekuti hurumende yatora approach yekuadresa zvinyunyuto nemachallenges vakanangana ne the whole value chain. Saka havasingotangira pana retailer, but vari kutedza dzinde rachona rose kuona kuti pangadai paine matambudziko ndepapi.
mitengo yezvinhu zvakadai senyama, masai, mupunga nezvimwewo yakakwira zvakanyanya, zvakasiya vamwe vatengi vachitadza kuita kisimusi yakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanotsigirana nepfungwa yekuti vanhu vagare pasi varovane masoro kuti paonekwe kuri kubva dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zviri kunzereswa nezvinhu zvakatowandei. Tekutangisisa pane iyo ina black market premium. Iri kunyawo kunzereswa nekuti pane shortage foreign currency muofficial market, muofficial economy. Ndizvo zviri kudriva black market premium. Kushomeka kwemari kwema US dollar kuri kudriva black market premium. Takukwira kuita black market premium kuri kuafekto zvakare mitengo yezvinhu, nekuti vazhinji vanhu kuti muofficial market hamuna maUS dollar, vari kuwana mari kuparo market kune mablack market premium are with a over between 20% up to even 70%. Guys, also, high black market premium is a good driver. Kupira kwezvinhu kwatiri kuona. Kunewo nyaya zvakare speculation. I think vamwe vazhinji vavira take advantage of the situation kungokwidza mitengo yezvinhu zvinenge zvisina justification. Saka I think masekta maviri iyayo ndo ari kunyanya kuita kuti zvinhu zvikwire maondero ataita the past few weeks and months.
Zvingagadziriswa sei izvi, Dr. Chitambara, tichionawo kuti hurumende inenge yakaratidza kuti haisi kuda kutora matanho ekutara mitengo yezvinhu kana yatingati price control?
I think the statement yakabudiswa nemutungamiri wenyika yakakosha nyaya yedialogue pakati pevemabhizimusi nevanotengesa, maretailers, mamanufacturers. Uye most importantly wo zvakare nyaya yekudzosa confidence mufomal economic system, mufomal market system. Kuitira kuti at least mari inge ichikwanisa kunge ichichengetedzeka mumafomal financial intermediaries or institutions. Nekuti as long as pasina confidence, zviri kureva kuti even mari yakapinda mufomal system, mari iyo iri kuburitswa iyoendeswa kuinformal. Vanhu vanoda kuzoishandisa vozoitenga nemapremium ari pamusoro. Saka nyaya yeconfidence nenyaya yediscipline inyaya ino inge ichida kugadziriswa. But of course kuti zvigadziriswe, pane pachitoda ma-institutional reforms ekusimbaradza ema-institutions edu.
Ko iyo hurumende haikwanisi here kutora matanho kune vamwe vatinonzwa kuti vari kungokwidza mitengo pamadiro kunyange vasiri kutarisana nematambudziko akaita sekushomeka kwemari yekunze nezvimwe zvakadaro?
I think it's really chokwadi. Hurumende inogona kutora matanho. I think ndosaka zvakakosha kuti vange vachiita dialogue kunyatsa kuona kuti what exactly has been driving this frenzy yatatiri kuona nekudhila nema-unscrupulous business people wakuita to take advantage of the confusion and the situation. But I think pane pakutoda proactivity on the part of government yekukwanisa kuita address nyaya dzeindisciplini idzodzi dzatiri kuona muekonomi dzevanhu vakuita take advantage of the situation. Saka ndinobvumira nezvamataura, hurumende inofanira kuve proactive enough kudhila nenyaya dzeindisciplini idzi dzatiri kuona.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huchashanduka mugore idzva ravatarisana naro, sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka mugore ra-2017. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda vanoti hurumende iri kutungamirwa naEmmerson Mnangagwa inogona kushandira upenyu hwavo ikapuwa nguva yakakwana gore rinouya, nekuti inoratidza kuti iri kuda kuisa mitemo mitsva inogona kuvandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanoti hurumende iyi haina mazano ekuvandudza upfumi hwenyika, sezvo vaMnangagwa nevamwe vavo vaiva makurukota makuru ehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe, avo vakabviswa nemauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Mugari wemumusha weRodin vazivana ichikwanda vanoti havana tarisiro yekuti upenyu huchanaka, vachiti zvinhu zviri kuwedzera kukwira nekuoma munyika apo hurumende itsva yava nemwedzi iri panyanga.
Mamiro akaita zvinhu so far ndikatarisa zvazvakaita pachristmas, ndiona zvinhu zvichinetsa kuti fuel yangakakwira keshi yanga ichingoshayika zvinhu zvisinetsa kutengeka mumashops. Tatizo chacho kuti zvinhu zvanaka hatinyatsi kuiona because masainzi ariko so far kutaza kuti kwatiri kuenda kunotori nebasa. Zvinhu zvakafushanga zvangotiomera because hurumende yanga yange uripo iri kunzi itsva shandiro yanga yange uripo muhutongi wachiona kubva kare kusvika pari zvino. Iyewo zvinoya kungonzi itsva zvayo but sekuona kwedu sinangu inongori sharo yaingovapoeya.
Asi vamwe vane mafungiro akasiyana-siyana vachiti hurumende iripo inogona kudzosa upenyu hwavo sezvo kwave nemazano matsva anogona kuvaka upfumi hwenyika. Vamunamato Chemhuru, mudzidzisi wepachikoro cheGreat Zimbabwe University, ndemumwe wevamwe anotarisira shanduko mumararumiro evanhu munyika.
Hatinonasa kuti zvinhu zvingangoshanduka pane zvazvazviri. Considering tine new dispensation. Ya, tinoona nemapolicies avari kutaura kuti vakwanisa kuita stick kuma zvavanotaura. Tinoona kuti zvinhu zvingangochinja, zvingangosanduka.
Mumwe mugari waLavimo Manyanga vatsigirawo izvi vachiti muna 2018 vanotarisira upenyu kwavo uye mabasa sezvakavimbiswa nemutungamiriri wenyika.
Tinoso kuti gore rinouya ra 2018 nyika ichange ichachinja sezvo tava neutungamiriri hutsva, mapolicies nemareforms. Plus ndikuona sokuti vashandi vachawedzerwawo mari dzavo nekuda kwehurumende tsva. Ndiona sokuti 2018 haichange ine morare wakati wandei.
Asi vaAlfred Munemo vekwamucheke vanoti upenyu huchatooma gore rinouya uye vanotarisira shanduko kana sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakachena.
Maonero edu isu ndekuti mamiriro akaita zvinhu kuchinja chako hapana chati chachinja. Tisati tutane tariro yakanya kuti yakanaka asi zvenge zvicharamba zvakadai kana kutowedzera kushata kubva pazvazviri.
2018 munoya zvoona sei? Mukuona kuti muchafara here sevana veZimbabwe sevashandi?
2018 takaitarira inogona kuzotinakira pakati apo patinenge tapedza kuvhota asi pekutanga tichamboti kwadziwe hedu zvichinda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti zvinhu zvinokwanisa kunaka chete kana munyika mune mari yekunze uye muchigadzirwa zvekutengesera kunze kwenyika. Vamunangagwa vakavimbisa kuwandudza upfumi hwenyika pamwe chete nekugadzisa zvose zviri kutadzisa nyika kubudirira. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Gore ra 2017 igore rakafadza vanhu vakawanda munyika nepasi rese zvichitevera kubvutirwa masimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato anopikisa awo anoramba akapatsanuka. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanowirana kuti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe gore rino kubviswa pachigaro kwava Mugabe nemauto mwedzi wapfuura. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vaMugabe nemhuri yavo vange vave kushungurudza vazhinji munyika pamwe nemubato ravo neutongo hwavo hweudzvinyiriri neumbimbindoka. Nyika yose yakapembera, vazhinji pasi resewo vakafara zvichitevera kuenda kwavaMugabe mushure memakore makumi matatu nemanomwe vari mutungamiriri wenyika. Asi zvakaitika mushure memvonga mupopoto yaikonzereswa navamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kubva gore richitanga. Amai Mugabe nevamwe vemuchikwata chavo cheG40 vainyomba nekutukirira vashandi vehurumende vakawanda kusanganisira vave mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mukuru wevarwi vehondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa nevamwe vakadzingwa mabasa muhurumende. Hapana ange achaziva kuti nyika yanga yanangepi kusvika musi wa13 Mbudzi pakatanga chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakapa kuti vamugabe vabvume kusiya basa musi wa21 Mbudzi. Nengo yeZimbabwe National Editors Forum zvakare vari mupepeti webepa naure The Observer vaBarnabas Tondlana vaudza Studio 7 kuti hapana chinhu chikuru chakaitika gore rino kudarika kudonetswa kwavamugabe.
Kudona kwavamugabe chinhu chihombe chakaitika muna 2017, chinhu chaitarisirwa nemunhu wese muna muZimbabwe, nokuti vamugabe vanga vagara makore akawanda ende vamugabe vanga vasisiri in control yenyika. Vanga vakungosiya mamembers ehurumende yavo kuti vaite zvavanoda. Munhu wega wega anga akuita zvaanoda chiro kwari. And chihombe sesa chakazoitika nechekutiwo Grace mudzimai wavo akanga akungoitawo zvaanoda nenyika
Tondlana. Asi vatiwo kunyange hazvo vanhu vari kufara, pane kusuwawo kwekuti vanhu havana chivimbo chekuti vechiuto vachabvuma here kutambira zvichabuda musarudzo dzegore rinouya, zvikuru sei kana bato reZANU-PF rikakundwa. VaJohnston Chirwa vanoti kunyange hazvo vakafara nekuenda kwavamugabe, havana kufara nekusiyiwa kwemapato anopikisa muhurumende yemubatanidzwa yaifanirwa kunge yakaumbwa mushure mokubviswa kwavamugabe.
Havana kuda kuita mubatanidzwa yatingati nechirungu inclusivity kana kuti magnanimity, kuti Zimbabwe ndeyedu tese, wononga nonga vanhu vanoziva basa ravo movaisa pabasa. Ndofunga gore racho rataka takatarisa iri rainga richitaridzika zvakanaka, but nezvavakatiitira izvi vamunangagwa vacho, remember tatinawo for the past 37 years.
Vatondlana vanotiwo chimwe chikuru chakaitika muna 2017 urwere hwemutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaMorgan Tsvangirai, avo vakagara masvondo akati kuti vachirapwa chirwere chegomarara kuSouth Africa vakawanda munyika, vanoona vatsvangirai nebato ravo saivo chete vanokwanisa kubvisa hurumende yeZANU-PF panyanga. Asi kurwara kwavo kwasuwisa vanhu vakawanda munyika. Mapato anopikisa akawanda ari kuita mubatanidzwa nechinangwa chekuwedzera mukana wekukunda musarudzo. Muna 2017 mekare, mumwe wevatevedzeri wavatsvangirai muzvare Tokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru mubato iri vakarohwa zvichitevera kupokana kwakaitika mubato iri. Asi izvi zvakazogadziriswa mune chimwe chiitiko chakakashamadza vakawanda. Muzvare Jesse Majome, avo vaitungamira komiti yeparamende inoona nezvemutemo, vakabviswa pachigaro ichi muchiitiko chakakashamadza vakawanda sezvo vaionekwa semunhu aigona basa rake. Zvichitevera shanduko yakaitika munyika gore rino, nyanzvi nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti pane mukana wekugadzirisa zvinhu gore rinouya. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesero vanoti hurumende yavamunangagwa inofanira kuita sarudzo dzakachena kugadzirisa upfumi pamwe nemitemo inoita kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Varuhanya vanoti vamunangagwa vanofanira kusiyana nekatsika kaitwa navamugabe kekusiyanisa mashandiro emutemo zvichiendera nekuti munhu anobva kubato ripi.
Tinoda kuti vanhu vachikambena pasava nokumbunyikidzwa kuvanhu, pasava mapurisa achipindira achiti kwanzi ndinopa clearance. Asi vezano vachikuti kana kamuka pakati pousiku akada kuita musangano wako utoita asina kufudza kana mapurisa, mapurisa achitoridza ngonono zani inoita musangano asi haifudzi.
Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe zvakare vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende yavamunangagwa igadzirise nyaya dzemashandiro evatori venhau.
Vatori venhau kana vachita basa ravo varemekedzwe uye vasashungurudzwa. Tinokumbirisa kuti mitemo iya yakafanana nana AIPA, vanaposa, vana Broadcasting Services Act, mitemo iya tingati nhunza tunzva dzemutemo yadai kuti bvisa chiri kumeso isingachaonekwi semutemo inokodzera kuva munyika, kodei yangobviswa nehurumende nechimbi chimbi.
Dr. Ruhanya vanotiwo zvimwe zvinofanira kugadziriswa nehurumende mashandiro eparamende nematare edzimosva.
Parliament made mitemo neswamo mitemo iri democratic here. Ma regulations ari achifana kuti kurana ma elections anoita ari kuti nyika yedu iite sarudzo dzakachena, nokuti kana tikasasarudzo dzakachena parliament ichiita zvemadzana bwanana, judiciary ichiisa mitemo yayo isina kumira, ichiisa majudgments asina musoro, electoral commission electoral environment zvisina zvinomana zvakanaka, kubudiswa kwamacho kunamira dambudziko recontestation of elections richatevera vamunangagwa sokufamba kwarakaita nawo mugabi kusvika vabviswa nemasoja.
Vanodzisa zvidzidzo zvekutapwa kwenhau paZimbabwe Open University vagarikai chaunza vanobvumirana na Dr. Ruanya vachiti paramende haisi kushanda zvinofadza vakawanda munyika.
Muparamende hamuna chiri kubuda mukunze kwezhowe zhowe nenyonganyonga nekunyombana nekutukana kunonga kuchitika. Hatisikumbunyatsoona zviri kuitwa imomo yezvino zvino zviri kugadzisa nyika kuti inge ichienda mberi. Varungwa varimo vanonga vachitaura vanoda kuti vangoonekwa pachivhitivhiti nozvamazuva anobuda patv panational tv vachingotukana vachingoita noise varimo chiri kunyatsobudamo chabudamo chi.
Asi zvisinei nezvaiitika muhurumende yava Mugabe, nyanzvi dzinoti vamunangagwa nehurumende yavo vane mukana mukuru wekugadzirisa zvinhu gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa chedu cheFacebook Live matinotarisa zvinoitika kunze uko zvakasiyana siyana. Tinoita chirongwa chedu cheLet's Talk, ngati kurukurei. Nhasi sezuva ratakatarisa mukupera kwegore kudai, takurukurawo nehama dzedu neshamwari dzedu dzinotitevera papeji redu iroro, vachitaurawo zvavanofunga nekwavari nemaererano nekupera kwegore, vachionekana na 2017 vachipinda muna 2018.
Okay, ndinotanga kukanda kwamuri mose. Nhasi ndiri kufara kuti ndatanga kupinda mune icho chirongwa.
Wafadza
vanhu kumarombera kune vabereki vangu vakandibereka. Anoitwa mupende.
Vampewe. Halo mukoma paradio, mapinda pachirongwa chevanhu ichi.
Tiripo edu, makadini? Tafara upinda muchirongwa.
Ndipo pano pachirongwa pamapepi. Gore rapera kairi. Toita sei kuko?
Rapera gore. 2017 anga akarema mudhara.
Njuga dzadzichirema.
Zvazvirema mhino ratakubatari takatarisana nekutonga kwaro kuti zvichange zvichifamba wanowani.
Nhasi mukoma ka Free Mandela, ipai sando dzenyu vamunoda kupa sando, vamunodawo kuti haro haro nema I love you acho ipapo.
Ya, ndoda kupa sando dzangu kuna moms vangu Mike Gladman Mbewe vari kukwekwe kuzombe. Ndozo pao sando kumudzimai wangu ari kuJoburg, ikono ndiri kubva kuSwazi, ndiri kubva kuCape Town ndichienda kuJoburg manje.
Alright.
Ndozo morota nemupano wangu Buju Bhandana ari pakwekwa apo njika hapora mberi mupanano.
Avo vanga vari mukoma Roni namukoma Mbewe vachitaura neStudio 7 paLet's Talk, ngati kurukurei. Chirongwa chedu chamunowana paFacebook Live papeji redu reFacebook paVOA Shona, chinoitwa muchipiri chega chega, china chega chega nechishanu chega chega. Titeverei ipapo, mutifarire peji redu, mupindewo muchirongwa ichocho.
Zimbabwe yoi, yanga nitora moyo. tinete kusvika kose apera nezuva tinete kusvika tatore dunhu redu famba zvakanaka akoma tarira
wanga uri mumhanzi waSimon Chopa Chimbetu uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoti iri kushushikanawo zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe mugore ra2017 kusiyiwa basa kwakaitwa nevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru na7 PM. Kana muchida kupindawo muchirongwa, titumirei tsambambozha dzenyu. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivans Zininga, ndiri muWashington DC.